chiitiko chinoda kuburitsa pachena kuti zvinogara zvichiitwa naSpeaker of Parliament akamirira ZANU-PF vamudhende ava vajekobho mudhende vanovaivawo Secretary for Legal Affairs yeZANU. Zvunhu zvisina maturo, zvunhu zvisina zvazvinoreva.
Nechikonzero chei muchidaro vamudhende akavari kuti vari kungoteedzera mutemo?
Nokuti kana tikatarisa tsamba yanyorwa navamanyika tichitora zvaitaurwa navamudhenda nevamwe vezanupiefu vakuru vezanu vachiti kana tsamba ikanga yauya before Speaker of Parliament basa rakwe harisi rokuita inquiry, harisi rokutarira mafacts, harisi rokuongorora kuti anyora ndiani, ane kodzero here, haana kodzero, ndorokungoimplimenda, nderokudzinga. Zvino chitsvambe kuna vamudhenda ndechokuti netsamba yanyorwa navamanyika iyi tichitevedzera presidency yavaisa, kunyanya vachidzinga vanhu veopposition sezvavakaita kudzinga vanhu veCC vachishandisa munhu akangozviti Secretary General anonzi Chavangu, vanofanira kunge vachidzinga vanhu veZANU-PF ava.
Asi pane zvakakosha here pane zviri kuitwa izvi varuhanya kana kuti kungodzingirira mhepo?
Hazvina zvezvinoreva. Kudzingwa kwevanhu veCC hakuna mumaturo. Zvikitwa ina manyika zvakaparara sokuparara nokuora kwakaita zvinhu zvakaitwa navachavangu. Asi chichitsvambe kuti navamudhenda nevanhu vezanu kuti we cannot have one law for ZANU-PF and another law for the rest of us. The law must treat vanhu equally. And nokuziva kwedu kwepolitics dzomuno tinoziva isu kuti uyu manyika uyu hasi inderi musekretari weZANU-PF. Chavangu hasi inderi musekretari weCC. Haana simba rokuita zvakaita.
Saka poitwa sei kuti paramende irambe ine chiremera varwanya?
So vamudhenda kuti paramende ive nechimiro, kuti nyika yedu ine chimiro. Zvimatsamba izvi zvinonyorwa nevanhu vasina kodzero yokunyora hazvifani kubvumirwa.